Kamani heading on the BitMari, ino shandi sign on the Bitcoin technology or blockchain technology. So kamani yakapiwa mbumo yekuti tingachitumira mari kumusha. Parizvino tirikutangisa nemuno muAmerica neku UK. Asi chinangwa chedu ndechekuti tipedzisire tave kunyika dzese dzeAfrica. Tine zvizvara zvekuZimbabwe zvatiri kudzidzisa basa iri. Ndova tichazoshandisa patinenge takuenda kune dzimwe nyika vakundotangisa makambani manyowani ikoko and so forth.
Totarisa zita vamapondera BitMari. Vamwe vanobva vangoshandura vachisamuna Bitcoin. Zvinodyidzana here Bitcoin nekambani yenyu BitMari?
Well, in the sense yekuti we use Bitcoin technology or blockchain technology. Okay, but tinoone mukana wekuti nemamwe makambani atinoshanda nawo kana munoda kuwana mabitcoin anogona kuti aningirike awane. Pane makambani mamwe fuzi akaita na PayPal and so forth, vanhu vaakusepta chi payment in bitcoins and so forth. Saka chinhu chemunhu anenge akutosarudza kuti ndo chaari kuda. Asi isusu urongwa hwedu hukuru kunyanya ndoti kana iwe uri kuno kuAmerica uchida kutumira mari kumusha, ngati tutumira $100. Munhu kumusha anosvika achipiwa chi $100. Iwe kuno kuchaningo uchingobhadhari chi mafees ekutumira mari.